Manera kanaka muriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyurati mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe chilola indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Maniru akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniru anhasi uri musi wemuvhuro kurume 1, 2021. Makatirira ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vorerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva maviri adarika. Vatambi vechidiki vanechitsama votarisirwa kutambira Zimbabwe mumutambo wayo wecricket neAfghanistan mangwana. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mashoko achangotambira anoti mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vasiya basa. Izvi zvinotevera nyaya dzanga dzichibuda pabepanhau repadandemutande reinternet reZimLive richiti vange vachiita zvepabonde nemadzimai akawanda kusanganisirawo vamwe vakaroorwa. VaMohadi vakamboramba nyaya iyi svondo rapera vachiti vaizorwa mafuta enguruve yavasina kudya. Asi vamwe vakuru vakuru muhurumende vaudza Studio 7 kuti vazomanikidzwa kusiya basa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nhasi varerutsazve mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown mukuedza kudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Izvi zvanga zvakatarisirwa sezvo uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuramba huchidzikira. Rutendo Mawere anotipanya inotevera.
VaMnangagwa vabvumidza makambani pamwe nevanobata mabasa emaoko kuti vachivhura, asi vakati vanofanira kutevedzera zvita zvakaiswa neWorld Health Organization zvinodzivirira kupararira kwedenda reCOVID-19. VaMnangagwa vatiwo vanhu vave kukwanisa kufamba zvakasununguka pasina tsamba dzekufambisa.
The curfew is adjusted and will now be from 10 p.m. to 5:30 in the morning. Letters are no longer required for movement.
Nguva yekuti vanhu vakafambe fambe yakutangana 10 p.m. kusikana 5:30 a.m. Vanhu vave kutendedzwa kufamba famba pasina tsamba.
Vatiwo kufamba pakati pemadhorobha kwakubvumidzwa, asi vachiti vemabhazi vanofanirwa kuona kuti vashandisa mishonga inouraya utachiona, kuona kuti vafambe vakapfeka mamaski nezvimwe zvinotarisirwa kuderedza kupararira kweutachiona. Ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu makumi matatu uye mamwe magungano abvumidzwa, asi vanhu vasingadariki makumi mashanu. Vawedzerawo nguva yekuvhurwa kwezvitoro kubva panguva dza8 mangwanani kusvika nguva dza7 manheru, asi vakati nzvimbo dzekudyira kunyange dzavhurwa vanhu havafanirwi kudyira ipapo. VaMnangagwa varerutsa nguva dzekuti vanhu vasafambe fambe kana kuti curfew kubva panguva dza10 usiku kusvika panguva dza5:30 mangwanani. Vatiwo zvikoro zvigadzirire kuvhura kunyange vasina kupa nguva inotarisirwa kuti vachavhura. Asi VaMnangagwa vati mabhawa nemanight club acharamba akavharwa. Nyanzvi mune zveutano uye vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti nyevenutso yaitwa nemutungamiri wenyika yakanaka zvikuru sezvo zvichibatsira kuti vanhu vasaziye nenzara vari mudzimba dzavo, asiwo vakakurudzira kuti vanhu vatore matano ekuzvidzivirira kubva kudenda reCOVID-19.
Hapana chakanyaya kushata chandaona. Chikuru choda ngoramba chichi simbisiswa ndechekutizo ngatiregei kukanganwa kuti chirwere ichogona kudzoka anytime chodzoka chine simba saka nyaya dzekupfeka mamask nyaya dzesocial distancing nyaya dzekugeza maoko kana kushandisa masanitizer nyaya dzese idzodzo dzofanira kugara dzakasimbisiswa nyaya dzekusaenda kumagathering pandisina kunatsa kunzwa zvakanaka pachidomwa zvakanaka inyaya yemaborder edu maborder edu ndomo mwana unza chirwere zvikuru muno munyika handa kunzwa vati vanoita sei pamusoro pevanhu vanenge vachifamba kubva kune dzimwe nyika vachipinda muno panda kukontrolewa
nyanzvi mune zveupfumi vanyasha muchitya vanoshanda nesangano relabour and economic development research institute of zimbabwe vati kuvhurwa kwezvimwe zvikamu zvenyika kuchabatsira kusimudzira nyika devashomeke
ekurelaxa ma restrictions ecovid achabatsira kuti nyika itange kusumuka zvakare ma industry achatanga kuoperatawo zvakare vanhu vachakwanisa kudzokera kumabasa avo izvo zvichabatsirawo kuti vaya vanoda rubatsiro vaitewo vashoma sezvo vanhu vanonge vakuenda kumadzibasa avo vachikwanisa kuzviriritira nekuzviitirawo mari dzekuti vazvibatsirewo
vamwe vagari vemuHarare vataurawo nestudio 7 vatiwo kurerutswa kwemitemo iyi kunovabatsira kuti vakwanise kutsvaga chiuviri vakatiwo itarisiro yavo yekuti chero hurumende ikatora danho iri ichabatsira veruzhinji vange vava nenguva refu vari mudzimba zimbabwe yakaenda palevel 4 yelockdown musi wa5 ndira mushure mekunge huwandu hwevanhu vaibatwa nekufa necovid-19 hwakakwira zvakanyanya ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere
Tichiri panyaya iyi bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hakuna kana munhu mumwe chete akafa nechirwere checovid-19 zvichireva kuti ave mazuva maviri akatevedzana munyika musina munhu afa nechirwere ichi musi wa26 zvita gore rapera ndipo painge papedzisira nyika kuti ipedze zuva isina munhu ainge afa nechirwere ichi icho chauraya vanhu chiuru chimwe chete nemazana mana nemakumi matanhatu nevatatu kana kuti 1463 kubva zvachatanga kupararira gore rapera vanhu makumi matatu nemumwe ndivo vakabatwa nechirwere ichi nezuro uye vose vakachitapurirwa munyika izvi zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nematanhatu ane makumi masere nemapfumbamwe kana kuti 36,089 vanhu makumi manomwe nevatanhatu kana kuti 76 vakapora kubva kuchirwere ichi zvichireva kuti vanhu vapora kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemaviri zvine mazana matanhatu nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 32,666 vanhu vachiri kurwara chiuru chimwe chete chine mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu kana kuti 1,960 bazi rezveutano riri kuenderawo mberi nekubaya vanhu nhomba kuedza kudzivirira kupararira kwechirwere ichi nezuro huwandu hwevashandi vemuzvipatara kusanganisirawo vakoti navanachiremba vabayiwa nhomba yesinopharm yakapuwa zimbabwe nechina wainge wasvika pazviuru gumi nezvisere zvine mazana masere nemakumi mana nevatatu kana kuti 18,843 mukuedza kuwedzera huwandu hwevashandi vemuzvipatara vari kubayiwa nhomba yecovid-19 iyi dunhu remashonaland west ratanga kuita dzidziso kunyange hazvo riri kusangana nezvimwe zvimhingamupinyi Nondurai jena, anotipanya inotevera.
Mukuru mubazi rezveutano mudunhu remashonaland west vagift masocha vanoti vakatora danho iri nekuda kwevanhu vashoma vari kuzvipira kuzobayiwa nekuda kweruzivo rushoma Dr. Masocha vanoti vari kukurudzira vatungamiri mumatunhu mudzisvondo nezvematongerwo enyika kuti vabayiwe nhomba pajekerere kuti vanovateera vabayiwewo izvi zvinotsigirwa nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vakambokwikwidza semumiriri wechinhoi muparamende vakazvimiririra vaisraeri nyandoro
madhii ragara rigara zivika iri kuti chese chauya kana mumusha Dr. Masocha wanudichirongwa chekuba ya wanomba chikudzo seru wako mashule mudunu nekuda kwe kutizi mwenzimbo adhisi kushikika nekuda kwe migwagwa isina kumira zvakanaka nekuda kwe mvura ya putsao mamwe mazambuko
wanutate mzimbo chalala mola ne mayofi nini kande atina kwanza kushika iko kukubozi nizili kuti rodi ino shika iko kumkwagwa ino shika iko kukwaka para zvani mvura mkwagwa yu wako ya pana mkwagwa hivyo chatakute daba chuchon pakati pukuturunga kutitisake mboti mreguchitu kwanza kuhinda iko kukwaka haisinya chete kutizo atitu kwanza kunuba ya vani iwa wako hivyo kana pakatezo mungu hile arwariza uwe ya ningashida kukazirwa wanipanzi wakasutabura anuda kuya kuzochekwa kukariba atizo tukwanisa apana kana nzile kutu ningri
watio nzimbo zirikuneta kushika zinoti mola mayove chalala anesi ya kovu pamwene zimi nzimbo kusanyati asirati avasati vayo ni uwandu uwevano vanofanyo wakubaye wanomba mchikamu chino chekutanga mnzimbo izi lunu rema chona lendu westi lakapi wama jekse ni enomba anosuka zuru gumi nechumwe chete uye wali kutari sila kubaya vashandive zutano mumapazi eurumende anosuka zuru sutana atu mumazwa gumi ekutanga njaka mira studio 7 mchinoi ndini nunurai jena
Tichiri panya ii, vanochengetedza majeri ve Zimbabwe Prisons and Correctional Services, vatangawo kubaiwa nomba ii nasi, muchirongwa chaparurwa muHarare. Zvichakadaro mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention, anoratidza kuti vanhu vanodarika mamiriyoni matatu nezviuru mazara masere, kana kuti 3.8 million, vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vadarika zviuru zana nezvitatu zvine mazana manomwe negumi nevaviri kana kuti 103,712. Vapora muAfrica vadarika mamiriyoni matatu nezviuru mazana matatu kana kuti 3.3 million. South Africa ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica. Dunhu reSADC ndirozve rine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million. North Africa ine vanhu vabatwa nechirwere ichi vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri. Uwandu wevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose vadarika mamiriyoni zana negumi nemana kana kuti 114 million. Johns Hopkins University muAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi ichiteverwa neIndia neBrazil. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana mashanu zvine gumi nematatu kana kuti 513,000. Vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni makumi maviri nemasere ane zviuru zvitanhatu kana kuti 28.6 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vadarika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mashanu kana kuti 2.5 million. Asi vapora pasi rose vachidarika mamiriyoni makumi matanhatu nemana kana kuti 64 million. Tombotarisa zviri kuitika muAmerica tichitarisa makwikwi evanoita mitambo yemafirimu kana kuti maGolden Globe Awards akaitwa nezuro uye mashoko akataurwa nevaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump nezuro pamusangano wenhengo dzebato ravo weConservative Political Action Conference kuFlorida. VaTrump vakashora zvikuru gwara rezvematongerwo enyika riri kutorwa nemutungamiri wenyika vaJoe Biden. VaBiden nezuro vainge vari kukereke nemhuri yavo kuDelaware uye mutauriro waBiden amai Jen Psaki vanoti havasi kuzopedza havo nguva vachitaura nezvavaTrump. Mukuziya nezvenyaya idzi, Mavelas Nhlanganya uye weStudio 7 Abata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinogara muno muAmerica, Dr. Chipodendere.
Chanaka chakagwa noona ndicho kuti vazhinji varikubvumirana kuti vanovhota vacho vakuru vakuru vebato racho hamuna kana munhu mumwe chete wechitema. Ndakaona kunge kune vamwe vanobva kunana Asia, asi pavanhu 87 ivavo hapana kana mumwe chete munhu mutema. Saka zvinhu vanhu zvavari kuti zvinofanira kugadziriswa izvozvo. Ndakaonawo kunge zvinotaridza nekuti maglobes ezvemutambo kunyange vachitarisa mafirimu anobva kunyika dzakasiyana siyana. Gore rino ndakada kuona firimu imwe chete yekuAfrica. Handikungoti zvinorevawo kuti hakuna mafirimu ekuAfrica ari kunakidza ari kuitwa. Handina kana kuona imwe chete, zvikangondishamisawo ndikafunga kuti kuda inhau yekuti hatina chigaro patafura yacho.
Pane here vakawanikwa ivo vachidomwa sevakakunda zvakakufadzaiwo imi?
Akanyanyisa kundifadza asiwo zvichirwadza mwoyo Chadwick Boseman akawana iyo award yake ndo yekutanga yakawana mushure mekunge ashaya. Mudzimai wake akatambira award yacho. Aizvo zvakandibata nekuti munhu wechidiki. Zvakaitawo kuti ndifunge kuti kuda imi venhau munofanira kutaurawo nyaya dzecolon cancer nemakensa akasiyana siyana anonyanyobata vanhu vatema. Mukuburikidza nerufu rwaChadwick Boseman takanzwa zvichinzi vazhinji vanhu vatema vanozowanikwa vorapwa iyoyo colon cancer inovawo zvekare yakatora Patson Dzamara. Vanozowanikwa vatokura. Umwe wakahwina wachakafarira ndiAndra Day achitaura nyaya Zvare B Holiday. Neniwo ndaisaiziva asi pandakaonawo firimu yavo ndakadzidza zvakawanda. Vakatanga ivo kumiririra zvevanhu vatema mukuburikidza nekuimba kwavaiita zvisati zvambova zvinhu zvaiva nesapoti. Saka ikuhwina ikoko kwakatifadza. Tichizoendawo kune zvisiri too heavy zvisingareme zvinongonakidza, takaona vechesi vakaita firimu yemutambo wechesi vakahwina kaviri kese. Aiwa izvozvo zvakafadza. Kozotiwo ini ndinofarira hangu kuona mafirimu akawanda. Veshit Creek havana kuhwina zvizhinji last year sakahwinawo. Zvakanga zviri nebalance asi ndatiwo kurwadziwa kuti muzvare Viola Davis havana nachavakawana rwendo runo.
Tombodzokera kune zvematongerwo enyika. Takaona bato remaRepublican vaine musangano imo muno muAmerica. Makaona sei zvakabuda ikoko nekutaura kwakaita vaDonald Trump vaimbova mutungamiri weAmerica?
I think tingangoti vaDonald Trump kunyange vazhinji vari kudivi Democrats vakanganwa nezvavo muRepublican Party vachiri kufarirwa. Chimwe chandakaona munewspaper ndechekuti kwakaitwa statue yavo yakagadzirwa negoridhe. Hamina kana makaionawo goridhe chairo statue yavo. Ndikaona vamwe vakuru veRepublican vachinamata vakabata iyoyo vachiti vari kunamatira vaDonald Trump. Ivowo muspeech mavo vaDonald Trump vakaramba vachidzokorodza zvokuti maelections haana kuverengwa zvakanaka. Vamwewo vakanga vachinyora pachipita kuti vaTrump ndo vachiri mukuru wenyika. Ndakaona zvikare kuti kunyange maRepublicans aya ainge ati vakuswedera kure na Trump pachipita vaizenge vomupeshedzera zvekare. Asiwo kune survey yakaitwa yakarakidza kuti only 55% yevaivako vakati vachazovavhotera kana vakarana muna 2024 zvinova izvo zvavakataurawo kuti vangada kuita. Asiku pachiri padyo kuti tizive kuti havachadiwa here nevemubato ravo.
Dr. Chipodendere, chizvarwa cheZimbabwe chiri muAmerica, uye vanga vachitaura parunare naMabulas Mhlanganya uye weStudio 7. Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mushure mekumbosangana nematambudziko, chirongwa chekubaya vanhu nhomba muSouth Africa chiri kutarisirwa kuti ndicho chakakurisa muAfrica yose, chave kufambira mberi chichiona vashandi vari mubazi rezveutano zviuru makumi matanhatu nevanomwe kana kuti 67,000 vachibayiwa nhomba iyi mukati memazuva gumi ekutanga. Mutungamiri wenyika iyi Cyril Ramaphosa vanoti chirongwa ichi chiri kufamba zvakanaka. South Africa inoti iri kuda kubaya nhomba vanhu mamirioni makumi mana pavanhu mamirioni makumi mashanu vari munyika iyi. Chirongwa chezvarwa zveAmerica zvinoenda kunobatsira pachena munyika dzakasiyana siyana pasi rose chePeace Corps chakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika iyi mushakabvu John F. Kennedy chasvika makore makumi matanhatu. Chinangwa chechirongwa ichi ndechekuti vanhu vemuAmerica vanzwisisewo tsika nemagariro evamwe vanhu. Matsi kana kuti vanhu vasinganzwi vari kushishikana zvikuru nekutadza kunzwa zvinenge zvichitaurwa nevanhu vanenge vakapfeka mamask sezvo miromo yavo inenge yakavharwa munguva ino yekuedza kurwisa chirwere cheCOVID-19. Kiri Mudzamiri anoti panyaya inotevera.
Vanhu vasinganzwi vanokwanisa kutevera zvinenge zvichitaurwa nemunhu vachiona mafambiro anenge achiita muromo wemunhu anenge achitaura. Asi nepamusana pekuti vanhu vari kugara vakavhara miromo nemhino dzavo senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Mumwe wevakaremara amai Naspa Manyawo vanoti izvi zviri kusiya vanhu vasinganzwi vari panguva yakaoma.
COVID-19 ka ne lockdown zvakangoomera munhu wese and isusu zvakatonyanya kuti omera sevanhu vane urema. Ninyaya yekuti mabasa edu mazhinji tinotengesera mutaundi zvakatiomera futi kunyange kada kuti ndiende kunorapwa chaiko chaiko nekuti mabhazi akushandiswa zvazvino hatitokwanise kuakwira. Uye nyaya yemamaski iyi inonetsa nekuti kuvanhu vari deaf zveshuwa palip reading apa vamwe vacho havagone sign language so vanotoita lip reading saka zvoreva kakuti hapana communication.
Amai Manyawo avo vasina hurema hwekusanzwa vanoti hapanawo zvavanoziva zvakawanda zvine chekuita nenyaya yeCOVID-19. Vanotiwo mashoko edzidziso yenhomba yeCOVID-19 haisi kusvika zvine mutsindo kuvanhu vakaremara vese.
Iyi yekubayiwa iyi information chaiyo chaiyo kuti yakambodzikone kwatiri kuti tizive kuti mishonga yacho nemadisabilities edu atiinawo aya inoita here atizvizive.
Amai Barbara Nyanga iri vanoti zviri kuvanetsa kuti woita sei kuti vanhu vasinganzwi vakwanise kuwana dzidzo nechenjedzo maringe nezvedenda reCOVID-19.
Hatitorina kana syllabus yesign language saka vabereki vanosaina chii pavanenge vachidzidzisa vana ava. Zvinhu zvinotipa kushushikana zvikuru. Tichitanga COVID-19 vanhu vasinganzwi nekutaurwa vakanga vasinganzwi zviri kutaurwa asi tiri kufara zvikuru kuti mazuvano hurukuro zhinji dziri kuitwa zveCOVID-19 parikuiswa sign language interpreter.
Amai Nyanga iri vanoti vana vasinganzwe vane dambudziko rekudzidza vachiteerera nepfenyuro dzakasiyana siyana sezviri kuitwa mazuva ano apo zvikoro zvakavharwa zvokuti dzidziso yedenda reCOVID-19 inotovapfuura nokuti vabereki vazhinji havanavo ruzivo rwekusaina kuti vakwanise kubatsira vana mudzidzo dzavo. Mumiriri wevakaremara muparamende Senatari Joyce Timire vanoti COVID-19 yakauya nokurema nokuti denda iri harisarudzi zvokuti vari kutyira zvikuru vanhu vasingataure nokuti miromo yavanoona kuti vakwanise kuziva zviri kutaurwa inenge yakavharwa nemamasiki nguva dzose.
Pamunoti vharai miromo namamaski paipai ane asinganzwe munzeve anoda kuona achiverenga miromo yemunhu ichifamba kuti anyatsoona kuti ari kumboti chii anoverenga malips atingati lip reading. Saka kune vane hurema COVID-19 yakauya nekurema kudai tichida kuzvidzivirira tinotofanira kuti tizvidzivirire because hachinei nokuti hauna mari hachinei nokuti une mari saka munhu munhu anofanira kuzvidzivirira ende uchidzivirirawo vamwe. Saka kune vakaremara zvinhu zvinorema nanhasi zvinorema kuti zvinyatsobatika.
Masangano matatu anoti Center for Disability and Development reDeaf Zimbabwe Trust pamwe neReZimbabwe National League of the Blind anoti kodzero dzevanhu vane hurema dziri kutyorwa uye kuramba dzichityorwa nehurumende pamwe nenhepfenyuro yeZBC munguva ino yekuvharwa kwenyika. Masangano aya anoti kuburikidza nekusavepo kwenzira dzinonzwisiswa nevanhu vane hurema hwakadai vanhu ava vari kurasikirwa zvikuru munguva ino yakakosha yekuti munhu wese wese ave neruzivo pamusoro pechirwere ichi. Zimbabwe yakasaina chibvumirano cheUnited Nations Conventions nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe neutano zvinoti zviga zveUnited Nations izvi hazvisati zvaiswa mumitemo yenyika. Studio 7 haina kukwanisa kubata gurukuta rezveutano kuti tinzwe kana paine hurongwa hwakanangana nevakaremara panyaya yedzidziso yezvekubayiwa kwenhomba yeCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.
Vamwe vatambi vechidiki vari muchikwata checricket cheZimbabwe Chevrons vari kupinda munandare naAfghanistan mangwana vaine chido chekuratidza kuti ino yave nguva yekutambira chikwata ichi. Vamwe vatambi vane mukurumbira vechikwata ichi vanonzi vakakuwara kana kuti havasi kunzwa zvakanaka. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chekwata ichi chiri kupinda munandare mangwana mangwanani chine vatambi vechidiki vane chido chekuratidza kuti ino yave nguva yavo yekutambira chikwata chenyika ichi. Panguva iyo vatambi vane mbiri vakaita saBrendan Taylor, Craig Ivan naPJ Moore vasina kuenda kumutambo uyu nezvikonzero zvakasiyana siyana. Ryan Bull, Wesley Mandevere, Richard Ngarava, Kevin Kasusa, Brandon Mavuta na Blessing Mzarabani vari kutarisirwa kutamba zvine mutsindo kuti vatore zvinzvimbo muchikwata ichi zvachose. Mongorori wemutambo wecricket vaShadrick Mashayamombe vanoti pese panoitika shanduko panobuda zvitsva zvekuti vari kutarisira zvizhinji kubva kuma Chevrons.
Pane tikachenje payega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbuva. Zvinogona kuita kuti timu ive nemaresults kana kuti timu ivi chai maresults.
Zimbabwe neAfghanistan dziri kusangana kekutanga mumitambo yematest kubvira Afghanistan yakatenderwa kukwikwidza mukriketi yemhando yepamusoro iyi makore maviri apfuura. Afghanistan yaifarira kuve yakashanya kuZimbabwe gore rapera rwendo urwu rukamiswa nehurumende nenyaya yechirwere cheCOVID-19. MuAbu Dhabi imomo, Afghanistan neZimbabwe dziri kusangana zvekare mumitambo mitatu yemat20 iyo ichapera musi wa20 kurume. Tombo tarisa nhabvu. Mutambi weMaurias Marvelous Nakamba ari kuenderera mberi nekusimudzira zita rake munhabvu yepasi rese mushure mekurumbidzwa zvakanyanya nemurairidzi wechikwata chake cheAston Villa Dean Smith apo vakarova Leeds 1-0. Smith akati pose patamba Nakamba muchikwata ichi asingabve pabonde Aston Villa haisati yambokandwa chibodzwa kana kukundwa. Mutambo neLeeds ndewe chitanhatu Nakamba achitanga Aston Villa isingakandwe chibodzwa kana kurohwa. Muteveri wenhabvu vaJustice Mzanenhamo vanoti vari kufara nekusimudza mureza wenyika kuri kuitwa naNakamba.
Ndikufara because mukomana ari kusimudza mureza weZimbabwe chimuona pachikwata.
Matambiro ari kuita Nakamba asimbisa nzvimbo yake muchikwata chenhabvu yepamusorosoro iyi muEngland. Nakamba ari kutarisirwa kubatana nevamwe vake veMaurias mumitambo miviri yeAfcon iri kwomwedzi uno. Zimbabwe iri kusangana neBotswana musi wa22 kurume ichizopedzisira neZambia musi wa30 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Chirongwa chedu chelivetalk na 8pm nasi tiri kutarisa nyaya yechirwere cheCOVID-19 mhirizhonga iri kuitika kuSouth Africa inogona kubatawo zvizvarwa zveZimbabwe zviriko uye zviri kuitika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera regaitimbotarisa musoro wenhau zvakare. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vorerutsa mimwe mitemo yekuti vanhu vagare mudzimba senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 kana kuti lockdown. Bazi rezveutano rinoti hakuna munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 mazuva maviri adarika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti murare zvakanaka vateereri ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Kuhisika tisenda baku VOA Ndebele.